manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chiwabvu 14, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Vanhu vanorarama neurema nhasi vavhota muHarare musarudzo dzekutsvaga munhukadzi achatora chigaro mudare reSenate chakasiyiwa naSenatary Joyce Timire avakashaya neCovid-19 gore rapera. Chikwata chenhafu chengedze Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vari kusangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Musangano uyu uyo wakatanga nezuro uchipera mangwana unonzi wakanangana nekupa vechidiki mukana wekupana ruzivo mumafambisirwo esarudzo uye kukwezva vechidiki kuti vapindewo munyaya dzesarudzo. ZEC pamwe nemapoka akasiyana-siyana vagara vachikurudzira vanhu zvikuru vechidiki kuti vange vaine chekuita nenyaya dzesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemusangano uyu.
Zimbabwe chirongwa chakokerwa neZEC chirongwa chakakosha kunyanya nekuti focus is on young people. History yeZimbabwe yaratidza pachena kuti kubvira muna 2000 kunyanya participation yemayouth hainyatsofadza zvichioneka nekuti paya patinoti vangani vakarejista kuvhota uye vangani vanenge vachivhota. Mungori mugore ra2018 chete pakangoona kuti vazhinji vemayouth angarejista kuvhota ndopo vakativhotei. So concern iyoyo ndinoona yakakosha kunyanya kuri ivo mayouth ari political.
Asi munoona here musangano wemazuva matatu uchikwanisa kuzadzisa zvirevo chekuti vechidiki vange vachipinda munyaya dzesarudzo?
ZEC ingangoda kuti tinyatse kuenda kupfuurira musangano uyu waitikwa mazuva matatu nekuti mamwe masangano akazvimirira ega ari kuti vanhu akwezve vanhu vachiita vasati vati tichi kunovhotera ZANU PF, tichi kunovhotera CCC, tichi kunovhotera bato rakati kuti rakati kuti zvirongwa zvirimo munyika pari zvino zvekuti mayouth anoparticipate muelections akawanda especially kuvhota registration zvichiri zvishoma sezvatakaona paya muna February pakamaitwa blitz yekutanga achinzi vanhu ngavanorejista kuvhota vashoma shoma vakarejista. Saka ndingati chirongwa chakanaka ngachienderere mberi asi ZEC ngaipfurikidze chirongwa chatinazvo zvemazuva matatu ichi.
Mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kukurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko avo kutanga nemuvhuro musi wa16 kusvika chishanu musi wa20 mwedzi uno inove svondo rinouya. mutungamiri wesangano iri vaobeti masara ure vanoti mutemo unobvumidza varairidzi kutora zororo iri iro rinonzi compassionate leave pasi pechikamu 41G chemutemo yepublic service kana kuti public service regulations. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kupublic service commission panyaya iyi. Ngatinzwei vamasara ure vachitsanangura.
Danho ratikutora hatisi kukurudzira varayiridzi. Varayiridzi ndovauya kwatiri vachiti tarimirwa hatichambodeana chekubata. Maprizes akwira zvisingaiti zvisadzoreke. Mari haisi kuwedzera. Hatichakwanisi kubhadhara mabills. Upenyu hwedu hwakunzwisatiti. Tikamba tanotarisa isu kumaregulations epi employer tinoona kuti tine patinotenderwa kuti kana tasvika pazvinhu zvinonzwisatiti zvinotambudza zvakaita sezvatasangana nazvo tinokwanisa kukumbira employer kuti timbozorora basa tichizvigadzirisa. Saka vhiki rino rose musi wa16 kusvika musi wa20 tokuti kuvarayiridzi iwiki ratoti compassionate week rekuti nyorerai kune musupervisor wenyu musi wemuvhuro mamuudza kuti section 41 pag inoti kana paine zvinhu zvauinazvo zvinosatiti zvinoshungurudza chaizvo unotenderwa kuti umbozorora. Saka mazuva aya tokwatora nyika yese tichizorora tichireka kuenda kubasa asi tikazorora tiri kushandisa wiki iri kugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana atosangana nawo.
Saka munoona here vakuru vebasa vachizenge vachitambira zvikumbiro izvo zvekuti varayiridzi vaende pazororo?
Chikumbiro ichi chakagara chabvumidzwa kare pamutemo. Saka vatungamiri vebasa vakwanise kuratidza zvinhu zviri pamutemo. Isu tikungoexercisa marights edu zvatakatotiwa nemutemo kare.
Nzira iyo yekuti varayiridzi vatore zororo svondo rose haizoonekwa here sekunge nzira yekurangwa mabasa nayo vamasarauri?
Kwete hazvo kuramwa mabasa izvezvi hatisati tazvironga. Pamberi apa tichazoramwa mabasa chaizvo. Pari zvino gurumende ngegare yaziva kuti zvatiri kuita izvi vangori vanhu vashungurudzika vari kuti tikumbozorora pevhiki rimwe chete chete.
Mutungamiri weA2's Vaobet Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Vemizinda yenyika dzekumawirira vari muZimbabwe vangangosvika 10 vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa nyanga dzenzou nevezimparks nemuvhuro kuti vazvionere voga uwandu hwenyanga dzenzou dziri munyika. Rwendo urwu rwuri kuuya pamberi pemusangano mukuru wekuziya nyaya dzine chekuita nenzou weElephant Conference uri kutarisirwa kuitwa kuhwange mukupera kwemwedzi uno. Mutauriri wezimparks vatina Shefarao vanoti Zimbabwe yakagarira nyanga dzenzou dzakawandisa dzinokosha mari inodarika chidimu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mumwe murume kuVictoria Falls akaurayiwa nenzou nezuro usiku. Vanhu 35 vanonzi vaurayiwa nenzou munyika yose gore rino. Zimbabwe inofungidzirwa kunzi ine nzou dzinodarika 100 rezviuru. Tabata wafarao kuti tinzwe zvizhinji.
Takaona zvakakodzera kuti tifambirane pamwe chete nezvinotaura mutungamiri wenyika wekuti re-engagement, let's re-engage. Saka isusu tiri kuedza une patinokwanisa kufambirana nemuono wemutungamiri wenyika wekuti tikwanisewo kunge tichitaurirana nevamwe vekunyika dzekumawirira kuti tobatsirana sei kuti nyika yedu ifambire mberi kunyanyanya munyaya yekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Tinoziva tese kuti vashanyi vakawanda munyika muno meZimbabwe COVID isati yauya vaisvika ivo 60-80% vaibva kunyika dzekumavirira kuAsia nekuchamhembe. So zvakakosha kuti vanhu ava vange vachionawo kuti matambudziko edu atirikusangana nawo akamira sei. Tichitarisa nyika yakaita seGermany semuenzaniso imwe yenyika dzinotibatsira muurongwa hwatinawo hwekubatsirana kutochengetedza sei zvipfuwa zvedu.
Zvakakosha zvakadiva Farao zvekuti vamiriri vekune dzimwe nyika ava vange vachiona nyanga dzenzou dzamakaunganidza.
Zvakatikoshera nekuti ndo zvinoita kuti nyika yedu ifambire mberi. Zvakatikoshera nekuti vanhu vanokwanisa kunge vane mari yekutenga zvinhu izvi vanhu vanobva kunyika dzekumawirira.
Muri kushandawo zvakadii nenyika dzemuAfrica dzine nzou kana matambudziko akafanana neenyu?
Anda pamwe chete nenyika dzemuno muAfrica kunyanyanya dzemusadak nekuti tisu tine nzou dzakawanda dzasara. Mukatarisa nzou dzinosvika idzo 400,000 izviuru 400,000 dzasara dzinodarika 50% kana kuti ngati 65% yenzou idzi dzinowanikwa mudunhu rino rekuchamhembe kweAfrica. Saka zvakatikoshera kuti tirambe tichifambidzana tichionesana kutoita sei matambudziko atinawo. Nyika dzedu hadzisi kukura asi vanhu vari kuwanda vanoda pekugara. dziri kuwanda miti iri kuparadzwa ende kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze zvakatikoshera ende zvakatikoshera kuti patichaenda kuconference of parties muna November kuPanama tinge tichitaura tiri pamwe chete tiite chirwirangwe chekuti vanhu vedu vanobatsirikana sei mukurarama vanhu vedu vanowana sei chouviri kubudikidza nenzou idzi kubudikidza nemasango atakapiwa naNyadenga
mutauriri weZimpax vatina Shefarao vari parunare muHarare neStudio 7 Chiya zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Hurumende yechiudo iri kutonga muGuinea yarambidza kuratidzira kwemapato ezvematenderwo enyika mushure mekuzivisa kuti ichambotonga kwemakore matatu utongo hwejekerere husati hwadzorwa kunyika iyi Vakuru vakuru mumiro wake mudonhere Wisconsin muno muAmerica vanoti vanhu makumi maviri vakakuwadzwa muzviitiko zviviri zvekupfurwa kwevanhu nepfuti mukati medhorobha reMilwaukee pedyo nenzvimbo yekutandarira apo zviuru zvevanhu zvaiona chikwara chebucks chichitamba necelticks mumutambo wesemifinary yeNBA Eastern Conference zvinotochienda kuna Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai
Zvino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington Nasi taita rombora kana kati nehurukuro nemamwe madzimai vanova zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa avo vanoti pari zvino vari kutarisana nedambudziko rekuti havasi kubatwa zvakanaka kuzvipatara pavanoenda kunobatsirwa kana vakazvitakura tichange tiri kunzwa zviri kusangana nemamwe madzimai maviri vatori muchipatara pari zvino Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mungatiitsana nguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pari zvino muchipatara mamuri imomo muSouth Africa.
Ende naitwa mai basha nechitoro ndiri kuPretoria Mamelodi ndiko kwandiri. Ndakazvitakurawo saka makuseni pandandichienda kuchipatara ndango kubuda mvura ndatanga kutanda kubuda mvura ndobva ndasvika kwandanichinda kuEstras Clinic ndaendova ndidirekta kuMamelodi Hospital ndasvika kuhospital kuya vabva ndichingosvika vatondichibudisa passport ndikati pari zvino passport handina zvikanzi ok wakakrosa sei bodha tichikuda mari izvezvi tichindotanga kuatenda tichikuda 470 ndikati handina mari pandiri pano handishandi uye murume wangu ashandi vakati aa munomaubudi kana usina kutipa mari iyoyo then ukarara muhani vari kuda 1170 rand penaiti
muri kubatwa sei pavanenge vaziva kuti hamusi zvizvarwa zvemuSouth Africa
saka ini ndauyawo nhasi kubva zvandauya makushandausa neambulance havana kana rubatsiro rwavandipa kana vachitaura nesi zvisu vanenge vachitirafura semaforena vachitituka vachiita zvavanoda asi mari vachida pamusoro pazvo vachida mari ndekuri kuti vanoda mari asi kuti vachitibatawo zvakanaka asi hapana zvatingaita nokuti munyika yavo
shuwiro yenyu ndeyei uyezve pane rubatsiro rwamungada here pane zvamuri kusangana nazvo imomo muchipatara chemuSouth Africa sezvizvarwa zveZimbabwe
moona rubatsiro rwatengodawo semadzimai akazvitakura kana dekuri kuti vatibatawo zvakanaka varega kutirafura tangobvisawo mari yavanoda zvakanaka tabudawo zvakanaka uye tabatawo vana vedu zvakanaka ndozvete zvatinenge tichida kwete kuti vanoda mari pamusoro but vachitishaudha vachitituka hazvina kunaka
Regai tiende timbonzwa shakare kufa kune mumwe mudzimai ari muchipatara uyo anotiye akabatsirwa mwana wake ari primicha parizvino. Asi ari kutotyira kuti achawana kupi mari yekuti vabhadhare mari kana vachinge vakuda kubuda muchipatara ichi.
Hamuna munhu. Ndichikumo muchipatara sati ndaudzwa bhiri rachona ndichazorudzwa ndabuda muchipatara. Ndiri mwana wandakazara ipfuyetu. Mari dzachina dzikubvisiswa vanhu dzakawandisa. Chero uchibva kuzvara ukasagadisa chero ukazvara sanhasi kubva tobuda nguva iyoyo.
Mari dziri kubhadhariswa kuti munhu abatsirwe dzakamira sei?
Kana ukazvara noma kubhadhara 2000, ukazvara neupashiro ubhadhara 5000, ukagadisa ma 8000, 9000 zvichikwira.
Saka imi muri kuziva here kuti muchange muri kubhadhara mari pamunozobuda nemwana kana achinge anzi akukwanisa kuburitswa muchipatara?
Nasuvuzatichabhadhariswa mari akunokurubhadharwa mari nekuti vanhu zvemakurini sadotongobhadhariswa mari akawanda. Mari akawanda zvimwe akaita mwedzi nekiweeks anzi 8000.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai chatinokupai svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Nhasi tine hurukuro naSabhuku Madzinga vaWebster Muru wekuward 1 kuwonde valley pamusoro penyaya yazunza nyika yose yemukomana Morris Muchena wekuchisuko uyo akapedza mwedzi 16 achiita semudzimai mushure mekuroorwa naAndrew Chafa wemubhuku raMadzinga. Nyaya iyi yakatanga kuparurwa neKaranganda TV avo vakazotibatsirawo kuti tisvike kuna Sabhuku Madzinga. Ngatinzwei Sabhuku Madzinga vachitsanangura mafumurirwo akazoitwa Morris.
Madzinga muno. Chakaitika ndechekuti kunoku kune tournament yakutambwa madzimai achitamba bhora revarume. Saka bhora iri rakatambiwa Sunday yasiriki. Vachitamba bhora madzimai vakatamba just 15 minutes, nekuti vataitamba navo vanga vachibva chisuku madzimai vacho vachida kutamba nevadzimai vemuno mamadzinga muno. Saka vakatamba bhora iri 15 minutes, then 15 minutes idzo dzidzinda rakasvikawo pagirasi dzichiona vari kutamba iri mukadzi yeyo yanga achiriwo mugiraundi achitamba bhora. Saka zvaaitamba bhora vanhu vaingozvibvunza kuti mabandiri ari kuita mukadzi uyu kana bhora pari kuita mukadzi here kana kuti murume. Asi hapana akakwanisa kumubvunza pakuti uyu mukadzi here kana kuti murume.
Saka makazoziva sei kuti haasi munhukadzi Sabhuku Madzinga?
Zinometa anobva kuchisuko ikoko achibva abvunza kuti ini vanhu vekwaMadzinga vachitambisa bhora nemunhu wemurume zvinobvumirwa here? Tikati isusu munhu wemurume uri kutaura kuti atamba bhora ndoupi apa? Ndekubva adisikiraibha mukadzi iyeyo kuti uyu anonzi Morris Muchena. Tikati iya, uri kutaura kuti Morris Muchena, isusu munhu uyu akapembererwa kubhuku kwedu usiku hwese kusvika vanhu vaswera tidzimuroora. Ndiri kumuita murume pakuti kudii? Zvikaitaiwa murume uyu nekuti ndii ndakafunda naye ende uyezve ndandogara naye kuchisuku ndakatofunda naye grade 1 to 4.
Saka makatambira sei tsananguro iyi?
Vanhu vakakashamidzika zvikuru asi hapana akakwanisa kuzozvibvunza kuti munhu ari kutaura chokwadi here. Saka chiitiko chakazoitika ndechekuti wa musi wechitatu inini ndandiri nemiting yangu panapa pakauya hanzvadzi yake yakabedekwada yamudumbu ndiyo yakazokwanisa kuti tese isusu vanhu vekwaMadzinga tizive kuti uyu haasi mukadzi murume uyu. Vakauya vachiti izvo tiri kuuyawo kwamuri Sabhuku tiri kuda kuti titeerewo Morris Muchena. Morris Muchena uyu ihanzvadzi yangu asi tiri kutonzwa kuti akaroorwa kunoku akatopondererwa kuitwa semuroora but munhu uyu ihanzvadzi yangu ndakaberekwa naye mutumbu rimwe chete. Ini ndokubva ndati aiwa handikwanisi kukuperekedzai kwenda ne ani kuko kwakarohwa kwachafa ndikaende kutumire vanhu vanotomutora awe pano ndokubva ndatuma varume wangu vanokwana kuita 6 vachibvoenda kumutora kumba kwako ndokubva auya pano apa
auya padare penyu akati kudii
murisi muchedai ndakamubvunza kuti ava vanhu uri kuvaziva here avo ndekutanga ipopapo akaramba kuti handiwaziwi but ndokubva ndapa soko yedu kuna tete wacho hanzvadzi yake yaitaura kuti iyi hanzvadzi yako ndakaberekwa naye mudoko ndo takazoti chimubvunza iwewe kuti unozvibvunza ani ati kuziva here ndopaakabvunzwa murisi muchena achibva azoti inini ndinowaziwa hangu but nguva inei handifuri kuti ndiriraita asi inini ni hanzvadzi yangu asi inini nditori musataniki inini ndakajoina zvechisataniki ndichimubvunza mubvunzo ndakati iwewe morisi zvava kubvuma iwewe kune hanzvadzi yako kuti uri munhu murume wakanga wamboroorwa seiko nemurume uyu wekwachafa uyu saka iye akati zvanzi zvazvii zvemachiripiti because mukandibvunza izvozvo izvo hatikwanisi kuzvitsanangura papa rezvinhu izvi ndakamuti bvisa bvudzi rako chiwigi chakakapfeka chechikadzi akabva ati ndikabvisa wivhi ndinogona kubvisa via 24 hours hakuzondioni panapa saka inini ndakabva ndazvitya ndokubva ndapawo kune hanzvadzi yacho akati ano ini satiringomutera kuti tiende nakumba because taane 2 years tichimutsvaga munhu tichimushaya saka zvotaimushaya takazonzwa kuti ari kunoku ndosaka tasvika kunoku ndokubva ndazovapa inini kune vekwachafa wacho kuti ano chitorai munhu uyu muende naye kumba inini musabviko apapo kana inini ndaenda kupasa ichazodzoka ndinonzwa kuti murume wacho zvaasipo ari kuHarare akafonerwa achauya ndetichozopedzisa soko iri tiri pamwe chete saka ndakazobva kubasa inini ndokuzosvika kuenda kwachafa kwacho ndotonzwa kuti kuvabvumirana kuti ano inini ndandisigasiwo kuti iwe uri murume ndokubva watorana wachienda kumba kwavo asi nyaya yacho yanga yatoenda kumapurisa kudara
saka pari nhasi varipi vaviri ava
vairava vari mumaoko memapurisa ndakatonzwa kuti vangu vari kukoti yakatangira padhishi ndokuzonzwa kuti vatransferwa kuti vaite kutirewa kwamutara mene kuti chokwadi ere chiri kungotaura wanhu
asi tichitarisa nyaya iyi sabhuku madzinga pane mhosva yaparwa here apa
isusu tinoti kune mhosva yaparwa muchiwanhu chedu tiri kutomirira kuti ikokoko kwakamira sei kumatare ezvemhosva kana vari kunzi ikoko kumatare ezvemhosva hakuna mhosva but kune kuchinayo sechigariro chedu chetiwanhu hatitaitaona zvakadaro
pane matanho amungazotarisira here kutora mungaziisa vanhu kuti zvii zvinozoitwa zvekuchenura nzvimbo
hatinazvo zvekuzoita because kugara kwedu matunhu edu isusu nechiitiko chakaitika ichi tichiri kushikurudzika zvikuru hatatatasa kugadzika nehana dzedu kuti chiitiko chakadaro ichi chinozoguma chakaita sei toda kuti titore matanho pabva pane zvawakaita izvi nekuti hasaita zvoona futi
kuna vamwe sabhuku madzinga vari kuti izvi hazvinei nechisatanisi chiri kutaurwa nemunhu uyu asi kuti vanhu ava vanogona kunge vaizivana vari vaviri vachiita zvavo hongochani munoti
kune vakatiwanda vari kutaura nezvekuti ichi chingangove chisatanism zvechisatanism hatizvizivi but chingochani tiri kuzvitambira sechingochani because ivo vachava pauviri vaitozivana
aiwa ndinotenda zvikuru sabhuku madzinga
zvakakatendwa
manga makateerera kuna sabhuku madzinga vawebhista mhuru wemuwadhi 1 kuhonde valley muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu munhau dzemitambo chikwata chengezi platinum stars chapa bhenjani mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi kuchikwata ichi Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yadambura Tenax 4-0 Baobab Stadium nhasi masikati ndokupa mwaruwaru kukunda kwake kwechipiri kubvira zuva iro akapinzwa basa. Izvi zviri kureva kuti mwaruwaru akunda mumitambo miviri ndokuita mangange mumitambo miviri nekurohwa mumutambo mumwe chete pamitambo mishanu yaashanda kungezi. Asi kukunda uku kwakwidza Ngezi Platinum nhano imwe chete chete pamusoro petafura yePSL kusvika pachinzvimbo chechishanu yakaenzana pamapoints 24 neManika Diamonds asi Ngezi yaenda pamusoro peManika Diamonds nezvibodzwa zvina zvacho zvabuda mumutambo wanhasi asi Manika Diamonds ine mukana wekusvetuka Ngezi Platinum Stars sezvo ine mutambo mangwana neBlack Rhinos kuSakuba Stadium. FC Platinum ndiyo yave pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemashanu mushure mekurova yadha 2-0 nezuro. Kunyange yarohwa nhasi, Tenants yaramba iri pachinzvimbo chegumi neshanu zvichitevera kurohwa kwaitwa ZPC Kariba 3-0 neBlue City nhasi masikati zvekare. Mune mumwe mutambo nhasi, Herentals yaita mangange 1-1 neBlue Chiefs. Murairidzi weHerentals Kumbirai muti wekuziva anoti mangange mumutambo wavatanga kunwiswa achavabatsira mumitambo inotevera.
Kumanaja kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza. Kana watiwana point zvinotipa manyo kuti tinoenda pamagames achatevera.
Herentals yave pachinhano chechinomwe kusvetuka Black Rhinos iyo iri kutamba mangwana. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu chinzvimbo icho. Mumwe muteveri wayo vamasimba denenga vanoti haisi kuzobva zvekutamba.
Patasvika apa ndepekuti isusu seDynamos hatichaburuka patavi. Vese vanofunga kuti vachatidzura vana FC Platinum nana Chikenini ngavambokangamwa kozva pfana na King na Dolo bhora ravari kutamba hariite. Kocha wedu ndiraya rikugona kuronga zvidhori. Saka panguva ino yatiri takutoenda.
Asi Dynamos ine mutambo mukukutu mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBaba Field Stadium. Mitambo pakati peBoso neDimbare yakaoma zvekuti vashoma vanoda kuisa mari dzavo kubhejera chimwe chezvikwata izvi. Wawa ndiyo yave pasi-pasi petafura nemapoints mapfumamwe kubva mumitambo gumi nemishanu mushure mekuita mangange 1-1 neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana osangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Chikwata chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambizwa basa reurayiridzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini dini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.